VAPEX Council ndodaira kuti Minister of Finance akatoibvisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandirwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindudzira 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotambirwa nemacivil servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nokuti urongwa hwokuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapprovwe nemukuru wenyika, zviapprovwe nevefinance, mari dzavo dziutinde mumaaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu chinhu chakatopfuura, chinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustrichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudhara.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, bumbiro redu remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Tiri kuti sehurumende machiremba aya vari kutadza kunzwisisa mutemo. Nyika ino inofamba nemutemo, ine bumbiro remutemo. Saka tine mutemo weLabor Act. Saka iko zvino tiri kuona kuti machiremba aya vakataurirwa nedare reLabor Court kuti vadzokere kumabasa panguva iyo zvemihoro yavo zvichitariswa nehurumende. Saka isu sehurumende hatiri kufara nezviriko zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvapfuurira vari kubackground kwavo, vari kuvapfuurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo, kana kuri kudzingwa kana kuri kususpend kwabasa. Zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.